Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechi Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zviri kutadza kuti magwaro avakabuditsa zvinhu zvavanonyatsokuongorora vachigara pasi, and maevents ese anoitika kuZimbabwe zvinoita senge vanozvigarisa pasi vachizvi penengura vachizopa mutongo sezvavakaita nezuro.
America inotemera zvirango pamutevedzeri wemukuru wemapurisa Assistant Commissioner Stephen Mutamba.
Sangano reWorld Food Program richabatsira nechirongwa chavo chekupa chikafu, asi rinenge richibatsira hurumende yeZimbabwe kubatsiridza paFood Deficit Mitigation Program.
Sangano reWorld Food Program rinoti richabatsira hurumende kuti ibatsire nechikafu vanhu vanoita mamirioni matatu nezviuru mazana masere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America inoti yatemera zvirango pamutevedzeri wemukuru wemapurisa Assistant Commissioner Stephen Mutamba ichivapomera mhosva yekutadzisa utongi hwejekerere. Bazi rehurumende yeAmerica reUnited States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control rinoti kwemakore maviri vaMutamba vakaita zvinhu zvinokonzera kukodzera kwemapato anopikisa asingadi zviri kuitwa nebato riri kutonga reZANUPF. America yabvisavo vanhu gumi nemumwe kubva pazvirango zvayakatemerwa. Vanhu ava vanoti vaKenneth Manyonda, Simon Kayamoyo, Parents Shiri, Absalom Sikosana, Joel Bigi Matiza, Paradzai Zimondi, Morris Sakubuya, Edwin Muguti, Amai Selina Pote, Amai Olivia Nyembezi Muchena na Amai Tendai Savanu. Vetari norira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti vanhu vabviswa pazvirango ava vanosanganisa vakashaya neavo vanoonekwa kuti havachavhiringi utongi hwejekerere.
Chandakabata ndechekuti State Department iri kuongorora zviri kuitika kuZimbabwe, kunyanyanyanya zvinhu zvinoenderana nekodzero dzevanhu nekubatwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Uyezve zviri kutadza kuti pamagwaro avakabuditsa zvinhu zvavanonyatsokuongorora vachigara pasi, and maevents ese anoitika kuZimbabwe zvinoita senge vanozvigarisa pasi vachizvi penengura vachizopa mutongo sezvavakaita nezuro.
Gwaro iri rinotiwo vanhu vanosvika gumi noumwe chete vakabviswa pazvirango zvavakatemerwa. Munoona sekuti izvi zvinoenderana netarisiro yanga iripo here? Zvinoreva kuti vanhu ava vava vanhu kwavo here kana kuti zvinhu zvavanani muZimbabwe? Chii chamungati chikonzero chakaita kuti State Department ibvise vanhu ava pazvirango?
Pane zvinhu zviri zvinogona zvakakonzeresa kuti vanhu ava vabviswe pazvirango. Zvinova kuva kufa nekuti kuda vanhu havachisiri yavanoti threat to yavanoti democracy nemainstitutions. Vakawanda tinoziva kuti pa2017 vakawanda vacho vakatiza vakasiyana nezvehurumende. Tozva kuti zvekare kubva pa2017 kubva kusvika iko zvino tozva kuti pane vamwe vakatisiya vakazofa. Saka ndoona sekuti izvi ndo zvinhu zvavanoongororawo pakuona kuti zvinoita here kuti zvinokodzera here kuti vanhu ivavo varambe varipo pazvirango.
Pakabviswa vanhu gumi nomwe chete pazvirango, America yakabva yaisawo umwe futi pazvirango wavanoti kwaindi Stephen Mutamba we Zimbabwe Republic Police kwangari deputy commissioner we zvokufambisa kwake zvino. Pane chamunozviva here pamusoro paMutamba chii chakonzera kuti vaiswe pazvirango?
Ya, tunauti va Stephen Mutamba ndo vari instrumental tichitasa kuZimbabwe panyaya yekumbunyikidza vanhu vane da kuita konzera yavo yekudemonstrator. Uyezve pamamanza apfuura nemakore zvekare apfuura tinoona kuti iyo mapurisa kana kuti ZRP yawedzera kana kuti pachirungu kuescalator kubata zvisizvo vanhu vanenge vachida kuratidzirawo kana kuti vanenge vachishandisawo maconstitutional rights avo. Ende tichiita sowo zvekare zviri kuitika iko zvino tinoona kuti vanhu vakawanda sevajobscaler vakangosungwa nemapurisa zvisina tsarukano. Tinoona kuti vanhu vakawanda vari kungosungwa zvisina tsarukano, iyezve vamwe vacho vachirohwa zvekare vachitochwa vari muusungwa. Saka izvi nezvimwewo zvinosanganisirawo corruption nekuandamaina mademocratic processes zvinogona zviri izvo zvakavaisa kuti varangwe vapuwe masanctions.
Vamasiye, kutemera vanhu zvirango uku kunoshanda here?
Kutemera vanhu zvirango kune yatingati pachirungu zviri debatable, but zvinoenderanawo nekuti iyo hurumende yeAmerica inoona senge zvinoshanda here. Zvirango zvagara zviripo kubva pasi rese kana kuti kubva long time ago zvichiiswa nenyika dzinenge dzichiona kuti ava vanhu ava havafanirwi kuva vachienjoya anganzi marights kune dzimwe nyika kana marights okufamba kuvachiuya kune dzimwe nyika ivo vachityora kodzero dzevanhu vanofanirwa vachiprotekta. Saka zvinogona zvichishanda ende tinoona kuti zvinoshanda nekuti hurumende inenge inorwadziwa nazvo, saka zvinenge zvinoshanda.
Avo vange vari gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinobatsira nechikafu munyika zhinji pasi pose reWorld Food Program rinoti richabatsira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nechikafu vanhu vanogara mumaruwa muZimbabwe vanoita mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere. Mutauriri World Food Program vatatenda Macheka vanoti sangano reWorld Food Program handiro rinosarudza vanhu, vachiti kunyangwe mamwe masangano anoshanda neWorld Food Program madzishe nemasabhuku handivo vanosarudza vanhu vanopiwa rubatsiro. Tabata vaMacheka kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe yakaparura chirongwa cheFood Deficit Mitigation Program chichabatsira vanhu vanokwanisa kusvika 3.8 million vanogara kumaruwa muZimbabwe. Sangano reWorld Food Program richabatsira nechirongwa chavo chekupa chikafu, asi rinenge richibatsira hurumende yeZimbabwe kubatsiridza paFood Deficit Mitigation Program. Sangano reWFP rinoshanda nehurumende tichibatsirana.
Vanhu vangani vamunoda kubatsira?
Sangano reWorld Food Program richatanga kubatsira vanhu vekumaruwa tichivapa zvekudya, ende zvakadaro tinotarisira kuti nzara painenge yorura zvikuru kubva muna January kusvika muna March mugore ra2023 WFP inenge yakubatsira vanhu vanokwanisa kusvika 700,000.
VaMacheka, munosarudza vanhu ava sei?
Sangano reWFP harisiro rinosarudza vanhu, kana kuti mapartners anoshanda neWFP haasiwo anosarudza vanhu, kana kuti madzishi kana kuti masambuku havasiwo vanosarudza vanhu. Zvinoitika pakutsvakwa kwevanhu vanenge vasina chekudya, vanhu vanotsvakana pachavo sekuzivana kwavo nemagariro avo. Vanhu vavakidzani ndo vanoti pano kwachimuti kana kuti kwavachiuswa vanodya kamwe chete pazuva kana kuti kune murwere kana kuti kune nherera kana kuti pavakarima gore rakapera munda wavo wakanyura kana kuti munda wavo wakatsva sevavakidzani vanobva vati ah sakatanga kupa kwachimuti kana kuti kwachiuswa ndoo kusarudzana kunoita vanhu kutsvakurudza uku kana kuti kutsvakana uku kana kuti kunyoreswa uku kunoitwa pajekerere munhu wese wemunharaunda aripo hazviitwi usiku kana kuti zvinoitwa muchivande kana kuti kudi zvinoitwa munhu wese aripo munozoona kuti vanhu ivavo mukavabvunza vanogona kubvunza kuti ah vamutema takavasarudza nechikonzero chekuti munhu wavo wakatsva isu kana vanhu vachisarudzana tinokurudzira kuti vanhu vashandise atinoti mafood security indicators kana kuti munongedzo wenzara kudarika atinoti mademographic indicators ndoyekuti dzimwe nguva pamba apo pane nherera kana kuti pamba apo pane vabvazee vakwegura kana kuti pamba apo pane chirikadzi but muchatarisa moona kuti pamwe chirikadzi iyoyo inogona kunge ichitowana kudarika vamwe vanhu vanogara ipapo saka munongedzo wenzara ndo panobuda zvinhu zvekuti vanhu vepamusha apo vanodya kamwe chete pazuva vanhu vepamusha apo kuda zvichida vanokwata kana kuti vanhu vepamusha apo vanoenda kumaricho zvakanyanya ndo munongedzo wenzara watinenge tichitarisa iwowo saka WFP haisarudzi vanhu kunyange nemapartners ayo havasivo vanosarudza vanhu asi vanhu pachezvavo vachizvivo sekugarisana kwavo nekuvakidzana kwavo ndo vanosarudzana kuti anowana chikafu ndeupi
vemumadhorobha munovafungawo here murubatsiro urwu
tichitarisa mwedzi yapfuura iyo zvinoratidza kuti zvinhu zvakaita seinflation nemutengo zvakazokuratidza kuti zviri kuwanda kana kuti zviri kuvhiringidza vanhu vanogara mumadhorobha sezvo vanhu vanogara mudhorobha vasina minda havana kwavanowana chikafu kana kuti vamwe vazhinji vacho havana mapindu makuru ekuti vanogona kuti ah nhasi tinonotanha mubura kana kuti tinotanha diriri sezvinoitwa kumaruwa kana kuti takakohwa mungarani medu kuda mune beans ndumba kana kuti chibage tichitarisana nezvanga zvichiitika kune dzimwe nyika dzakaita sevana Ukraine zvakamboita mazuva apfuurayo kuti mitengo yezvinhu ikwiri asi iko zvino hatisi kungoona mapurizes ezvinhu ari kunya mitengo yezvinhu iri kunyanyisa kukwira asi mazuva apfuurapo zvinoratidza kuti zvinhu zvanga zvichiratidza kuti zvanga zviri kuita sekuti zvikunetsa mari dzacho dzanga dziri kunetsa kubatika asi zvichakadaro tichitarisa kuoma kwakaita kugara kwemumadhorobha sangano reworld food program harichina mari kana kuti zvibatiso zvakakwana zvekubatsira varombo vari mumaguta chirongwa cheworld food program cheurban cash based assistance icho chaisimbobetsera vanhu vaisvika 360,000 gore rapera mwaka uno kana kuti gwende guno kana kuti patiriko zvino chakwanisa kungobatsira vanhu vanosvika 20,000 pamwedzi chete
avo vanga vari mutauriri wesangano reworld food program vatatenda Macheka vari parunhare muHarare nestudio 7 kwarongwa mutambo wenhabvu svondo rinouya pakati pezvizvarwa zvezimbabwe nezvebotswana zvinogara mumatunhu eamerica anoti washington dc maryland nevirginia mutambo wenhabvu uyu uchange uri umwe wezviitiko pakupemberera zuva rakawana botswana kuzvitonga kuzere kana kuti independence day evans zininga westudio 7 abata kapteni wechikwata chezimbabwe vabrian musekiwa kuti tinzwe zvizhinji
hama dzedu dzekubotswana dzine independence musiwa 24 September saka vakaona zvakakodzera kuti vatsvage shamwari dzedu shamwari dzavo dzakaita kunge isu vanhu vekuzimbabwe kuti tivabatsire mukupemberera independence yavo Saka murairidziwe Botswana akandifonera akati auda kuti koka kumabiko titambe navo bora musi wa 24 September tichirangarira independence kuzvitonga kwavo. Saka takafara chaizvo kuti vatirangarira out of mamwe macountries kuti titambe navo bora. Saka bora rekutambwa na 11 o'clock dzemangwanani for 2 hours. Then after that tozoita inonzi picnic where tichitakucelebrata independence yavo. Saka kwedu isusu kuZimbabwe tiri kutarisira squad yakati simbei. Kune vakomana vazhinji vari muno vakarita yava pabhora pati vaimbotamba kudhara varinavo varingomhanya vachitsvaga fitness yavo kuti vakwanise kunge vachikwanisa kuhendla 90 minutes dzebhora musi wa 24.
Ndingadawo kutarisa kuti sezvizvarwa zvezimbabwe kure nekumusha kwatiri kuno kutsvarudzwawo nenyika inenge Botswana kuti ushamwari hwedu pakutamba kwedu matambiro amuri kuronga mutambo wenhabvuyu hunotaridza ukama hwakadini pakati pekugarisana kwenyuwo nevenyika iyoyi muno matiri mumasango.
Ya, kunotaridza kuti takabatana because Botswana mukada kuongorora Botswana is one of our neighbors. And takagara tichingodyidzana kubva kudhara not only zvebhora nezvimwe trading even zvechikoro zvechii. Saka ushamwari uyu takanga uextenda nekuno kwatiri kuno kumakungwa kuti ungorabva wakadaro. Saka Botswana takagara tichingotambawo nayo mumaleague matches ekuno kubva kudhara. Pari kuzosarudzwa kuti tichinge tiriwo vanhu vachadi vachitamba navo musi weindependence zvinhu zvakakosha chaizvo ende tinofara nazvo kuti tirisivatirangarira pane mamwe macountries angatikwanisa kunge aripo besides Zimbabwe. Saka tinofara zvikuru nekutirangarira kwavaita and tichadi tichangoenda tinotamba navo kuti urongwa hwavo hufambire mberi.
Ndotarisawo kuti takavonawo pakaitwa zvamaheroes day celebration kuZimbabwe uko madefense forces vakakokawo Botswana zvakare kuZimbabwe masondo aperayo mutungamiri weBotswana vanga vari kuZimbabwe vachivhura Harare Agricultural Show. Zviri kuramba zvichitaridza here kuti ukama uhu hune kwahuri kuenda?
Yes, ukama uhu hune kwahuri kuenda semaonero amuri kuona zviri kuitika pakuti tavanhu vekuti takuda kuchipromotana mukuzvitonga kwedu sadak countries kuti tikwanise kudi kubudirira kunzwisisana kutamba tese kuita zvese tese sevanhu vamwe chete vari muregion imwe chete. Saka zvinhu zvakakosha kuti tirambe tichidaro kuitira kuti tive nedevelopment kuvanhu and also zvinoita kuti tiratidze vechidiki vari kukura kuti ndo zvatinofanira kunge tichiita. Saka tiri kuratidza vechidiki gwara ravanofanira kutora mukuwirana nedzimwe nyika.
Mumwe wevarongi vemutambo wenhabvu vari zvekapteni wechikwata cheZimbabwe vaBrian Msekiwa vari parunhare kuMaryland neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira vanoti kukwidzwa kwakaita mari yedzidzo paUniversity of Zimbabwe kwakanaka sezvo zvikoro zvepamusoro munyika zvichibhadharisa mari yakanyanya kudzika zvichienzaniswa nedzimwe nyika munharaunda yatigere. NewZimbabwe.com rinoti bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nezuro rakadzinga zvakare kanzura weward 3 vatina zvikambarami. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakanyorera munyori weguta reBulawayo vachivazivisa kuti vakambarami havasisiri nhengo yekanzuru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei muri sei vashamararo vestudio 7 napo Tinanzo yuti yezana apu nevakuru pa zanpiefa apu. Pindi lukuru kutuza mnanga wane kusaru zana mao veteranzi. Kuti wachanga wachimirira pa saru zo the next year. Awa drama wawari gerele yekite drama rawa. Kutukuti anga erugende ku United Nations. Inunga yeto shuunaka United Nations kutuwari hiwa. Wajiwa, saka ina apana sainga ita United Nations, ino ngeiro zonori majiwa.
Magadiwa msoma rakabata sabiago magadizo inyo, ntutuwa evidence shuri ndripa kiptona. Wano wata sana rejizishi ya mawa, waso kudana pa interviews. Wano rasika, tanza mshu mfunza mfunzo yezo, watore na uwe, shantuji, wakuna na sisi na jimbiri. So what you want to see? That's what notice I want. So now that is how sometimes I'm not able to do my career because I was so good. But since I'm bad, but I'm bad. One day, is a come across a change. I'm not going to see me. You know, now I know. I know which man I was cursed. One more thing, I'm going to tell. So I'm going to see. We saw the one who was born for one. I believe I will. We are going to run.
Magadi Mahamari, post to the second of Indonesian Saint and Ruba Jubiga and the Dautara Mosoroba Munangako, Kavariko, the change of Mashoko. A chitiva coke, you are seen to a compira when they coke and pirua. Sara Akuna, Kada would change a Mashoko, Ada Wunya Peruan, Van Vati, Bako, Oyava, which is an ane. Everything, but even Karik could have won you. Karik would have fought the Rano. Garbu could have won you Perano. Then you must say it so.
Magadi, Magadi, Vatele Studio, Madame Kumarwante, Anoti Trabasa, Inidino Tenda, Netwa Danta, Duda Wutimu, Wamguadi, Watawreo, Sinusawaning, which is Viva Chokwadi. Kwa sati nyepe, kana wajizi wa muna enzi wa mtodi, tuda utuwa tuze utilasi mtodi aripi, nemata oraita, jita orawa nusaka shata. Urumende eno dzanyirira. Wakasi wanogona kutonga watonge, sudoze wani dozi nodiwa. Katidi isi kubata wani kaki, isabata wani rafu. Siyai wanogona kutonga mirira nyiga watonge. Mukata isa jizume nyiga, zeku nzezeze for example, South Africa, Malawi, zaka chinja na ma president anoshika ku 5, 6, 7. Asimuno, wanu 2 chet, how many years? Zumezwajwe mbosee wangu wambu itawu. Tinyare wewedwe, tatenda angu.
Maskerasi, ba studio 7 hapo, maskerasi. Ninye diki sangu, yema wofi tireni, yema sabu kuna madishe. Kutamba nengu woko. Masabuku muru kutamba nengu wazenyu. Hamumbo hori zinoki indi saikure. Akuna mnongo nyinge woku mumani kizewanu. Tese tinongo fane shara chete kana chisano pia shige chikana. Mshito chisapota mshite hata kato wina. Muno nyepe, imdimi muno nyepe rana. Mawo fetire, hakuna kana ume chote unechikoro. Hakuna kana tse. Kuma shure peso, kuna wasu nama agro ni munangabu, angora mbo chitonga. Makambo yao erija munangabu.
Izo zanga ziru fungwa zivangu atereri zisine ne Studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 Mchiti uzazwa mnufunga panezri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchika mchino tinotarisa zri kuitika mu America. Nasi chishanu mtungamiri wa Amerika wa Joe Biden vanotarisirwa kuita msangano ne mtungamiri wa South Africa wa Cyril Ramaphosa. Vatungamiri vaviri avo vachaitira msangano wavo ku White House vanotarisirwa kusimbisa kushara pamwe chete kwenyika dzavo munyaya dzezvemamiriro ekunze zveutano kutengeserana nezvimwe. vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti America inoda kuti South Africa imire nayo panyaya yeRussia vachiti havaoni sekuti nyaya yeZimbabwe ingatadza kutaurwawo zvikuru sei sezvo South Africa yakaendesa nyaya yeZimbabwe kusangano reSADC ukuwo America ichitemera zvirango pane umwe mukuru wemapurisa muZimbabwe.
Musangano wa Ramaphosa na President Biden musangano uno une zvinhu zvakawanda zvavanofanira kutaura sevatungamiri. I think pane nyaya trade ne investment that dzavanofanira kuti vaonesane nazvo because America ine interest zvakanyanyisisa neAfrica pairi kuda kuti ishandirane nenyika dzekuAfrica kuitira kuti vanhu vakaita savana China navana Russia vasawane mukanwa wekuti vave dominant muAfrica. Saka South Africa is I think the economic power yemuAfrica iri strategic position for America kuti vawirirane vanzwisisane. Ukatarisisa meeting iri kuitiwa kuwhite house iyi ndeyekutanga since 2013 kuti president wesouth africa apinde muwhite house vagarisane pasi vataudzana. Then obviously kune nyaya yerussia kuti zvinhu zvakamira sei kuti south africa iyo iri pai panyaya idzodzo kuti vanogona here kuwana nzira yekuti vangashandisana.
Iyo America inotarisirei kubva kuSouth Africa pamusoro pezviri kuitika muAfrica? Mataura muchiti chimwe chinhu chikuru chiri kubva panyaya dzekunana Russia, ukama hweSouth Africa neRussia. Panyaya dzoukama hweSouth Africa nemamwe nedzimwe nyika dzomuAfrica, chii chingada vaBiden kuti vaRamaphosa vaite?
Obviously South Africa see economic power mu Africa inofanira kunge ichibatsira panyaya dzematongero enyika mune dzimwe nyika dzirimo muAfrica vachiencourage democracy because America iyo chinhu chakakosha kwairi kupusha nyaya yedemokrasi munyika dzese. Werezi vana China navana Russia vari kupushawo yavo yecommunism. Saka communism yatikuona kuRussia nekuChina yakasangana nedictatorship because vanhu vacho maleaders acho vada kuita maleaders for life. KuChina uku Jinping vada kuita leader for life. KuRussia totoziva kuti Putin ndiye leader for life. Saka America utraya kuti encourage macountries akawanda kuti ajoin side of democracy. Because he is back to the Cold War between communism and capitalism and democracy. Kuti chii chinonyatsoshandira vanhu munyika mavo. Saka those ideologies dziri kutoclash right now nezvatiri kuona kuAfrica uku. Saka macountries akaita saChina naRussia naivo vari busy kutraya kuinfluenza kuti nyika dzekuAfrica dzisaiti rane navo neideology yavo nematongero avanoita nyika dzavo. So South Africa is a democracy and therefore I think it's important kuti America iratidze support yayo kuti South Africa irambe iri democracy.
Munoona sekuti nyaya yeZimbabwe ine nzvimbo here muhurukuredzi?
Yeah, definitely, because Zimbabwe yakabatana neSouth Africa. So instability inogona kuitika kuZimbabwe inoafrica zvinoitika kuSouth Africa. Like tiri kuona instability iriko Mozambique nemarebels aya materorist aya rikutaura kurwisa hurumende ikoko.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.